That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Tereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri 23 kukadzi 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhumba yeCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Vashandi vari mberi mukurwisana nedenda iri vachibayiwa nyika yose. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti hurumende haisati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe. Dare reSupreme Court muAmerica rinoti vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanofanirwa kuburitsa magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhumba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Vakabayiwa nhumba nezuro vashandi vemuzvipatara, vatori venhau pamwe nevashandi vebazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro wakare kuti kusvika nenguva dza4 masikati vashandi vari mberi mukurwisana nedenda iri vanosvika chiuru nemazana matatu ane gumi nevana kana kuti 1314 vakanga vabayiwa nhomba iyi nyika yose. Nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano varivo zvakare munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti pachine vanhu vakawanda vasati vave kuvimba nenhomba iyi, izvo zviri kuita kuti vari kuzvipira kubayiwa vaite vashoma. Vanoti panofanirwa kuve nedzidziso yakasimba pamusoro penhomba iyi kuitira kuti itambirike nyore.
Zvinhu zvakanaka kuti vanhu vabayiwe nhomba. Nyangwe tisati takuziva kuti nhomba iyi inoshanda zvakadini, inoprotekta zvakadini, ine maside effects zvakadini, asi pane panofanira kutangirwa. Nhomba ngaibayiwe vane unyanzvi hwesainzi vachititarisira vachimezha kuti iri kushanda here, haisi kukanganisa vanhu here. Uyezve tinoda kuti izvo hurumende ingobuda pachena pane zvinhu zvese zvairi kuita. Hatina daka hedu nenyaya yekuti nhomba yatanga kuitwa rollout, ngaiitwe rollout. Mahealth workers ngavabayiwe nevamwe mafrontline workers ngavabayiwe. Asi tinoda kuziva kuti iri kushanda zvakadini, ndochinhu chikuru. Uyezve idzo dzimwe nhomba dzatatarita oda muZimbabwe dzichandewo tione Johnson and Johnson ndo iri pedyo pfungwa dzangu zvino, nedzimwewo nhomba titsvage dzibhesi panhomba dzese. Asi tokunzira transparency kuti vari kutsvaga sei nhomba idzodzo. Tinofanira kuti tine technical advisory committee yedu yemuZimbabwe yenhomba. Ndinovimba hurumende ichavateerera pane zvavanoudza nokuti ndivo nyanzvi yenyaya dzezvenhomba.
Tanzwawo kuti pazuva rekutanga mumatunhu akawanda vanhu vanga vachizvipira kubayiwa nhomba vanenge vanga vari vashoma. Munozoona here mune ramangwana vanhu vachinyevenuka kunge vachizotora nhomba iyi?
Kuti vanhu vanyevenuka kunge vane ruzivo rwakakwana neinformation yakakwana. Ndaonawo paterevhizhini Gweru Midlands ndanzwa kuchiziva neseka kuwana vanhu vanotanga kubayiwa nhomba, ndikati ndizozoka. Pazopa mai vati ndakarwara COVID saka ndangozvipipa ndizobayiwa ndisivewo kuti zvakarurama. Ngavape vanhu information yakakwana tizive kunaka kwenhomba iyi nechavakaisarudzira. Ndokuti vanhu vatirivanhu nhomba vari kuida, asi vari kuda information nenyaya yesafety yayo nekushanda kwayo chete.
Tiri kuonawo kuti chirongwa chekutanga yavari kuti phase 1 chinopera mumazuva gumi. munenge muchiona here kunge ingava nguva yakakwana yekuti vanhu vange vazobayiwa ototi vanhu vazozvipira?
Nomba zvacho ishoma, 200,000 ishoma pamaprovince 10. Tikada kudivida zvakainzana zvinoreva kuti 20,000 doses paprovince. Vakabaya chaizvo chaizvo kana vane maoutreach team akakwana nemanesi akakwana nemadhokota akakwana ari kubaya. Nomba 20,000 paprovince dzinopera ne1 week, hapana nezviripo. Saka 10 days ndiona iri nguva yakakwana kana vanhu vakabvuma kuti rimuka vachiuya kuzobayiwa.
Panyaya yedzidziso iri kupiwa pamusoro penhomba iyi muri kugutsikanawo here nazvo?
Dzidziso ishoma, hapana madetails ari kumuda. Vanovanda kuziva kuti kwayakamboshanda yakashanda zvakadini uyezve yakasarudzirwei, muno ichashanda zvakadini. Pane matesti akamboita remunhu hatisati tambonzwa nezvematrials akaitwa nematrials akawanikwa. Saka ndozvinoda kuzivikanwa nevanhu izvozvo. Vanhu vanongori nesuspicion, unongoziva kutizvo tiri kubaya nhomba isati yange yaitwa chidhindo neWorld Health Organization cheemergency use authorization. Ipapo ndopane mibvunzo yevanhu kuti isitotanga kuita isu maguinea pig here? Hurumende inofanira kupindura ipapo.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera, vanove zvakare munyori wezveutano muMDC Alliance, vari parunare kukwekwe nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete ndiye chete akafa necovid-19 nezuro, uye vamwe 56 nevatanhatu kana kuti 66 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 35 nezvishanu nemazana masere ane 62 kana kuti 35,862. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine mazana maviri nevashanu kana kuti 2,205. Varairidzi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, vari zvakare mutungamiri wechikwata chevamiriri vevashandi vehurumende cheApex Council, vaRichard Gundani, vaudza Studio 7 kuti hurumende yanga isati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vhiki rapera ekuti Public Service Commission ichazivisa nezvezuva renhaurirano idzi. Izvo zvinotevera kuita chamuramba mhuru kwemitengo yezvinhu kunyangwe mari dzemihoro dzisiri kuwedzerwa. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi repTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti Apex Council hainyatsomiriri zvido zvavo. Asi vagundani nevamwe vakuru veApex Council vanoti vanomirira zvido zvevashandi vose vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wePTUZ vaJou.
VaMavhima ndo vakataura kuti hurumende neyavanoti Apex Council vachange vaita roadmap yokuona kuti masalaries avarairidzi anoenda kuUS dollars dzavaitambira mugore ra2018 October kuti dzisvike paUS 520 to US 550. Asi 31 January akapfuura pasati pasina zvaitwa. Zvekare iko zvino vaMavhima vari kuda kutaura kuti vasaseta date, ndozvavanogara vachitaura. Chechipiri, vaMavhima vanoda kutaura neApex Council iyo yakazvitransforma into a confederation pasina mafederation.
Sei musiri kuwirirana nezviri kuitwa neApex Council?
Apex Council term of office yayo yakapfuura kare, ende vaMavhima ndo vanobatsira Apex Council kuti irambe ichiri confederation vachitaura navo asi vasina yatinoti legal right kana kuti locus standi. Saka zvinotaurwa navaMavhima zvaangofanira kuti vaMavhima vataure vari vega.
Sei muchidaro Dr. Joe?
Nokuti vanhu vavanoda kutaura navo havana yatinoti mandate inobva kuvashandi vehurumende. It's unfortunate kuti vaMavhima vanoita zvakadai.
Ko, kana pasina chabuda panhaurirano idzi, chii chinozoitika mune ramangwana?
Kana pakashayikwa zvagadziriswa, ndopatichazoona kuti apo patenge tava kuda kuvhura zvikoro, varairidzi vanokwanisa kunge vachiramwa mabasa vachitaura kuti vari incapacitated. Chatinoziva ndicho kuti nguva zhinji vamavhima kana public service commission pane pasina zvairi kuita. Painozonzwa manje kuti zvikoro zvauda kuvhurwa ndopainoda kuita sekuti yakuda kumhanya kuita zvechimbi chimbi, but tichingoona kuti firefighting methods.
Saka poitwa sei Dr. Joe, vamwe vachiti ngaiviwe, vamwe vachiti ngaisaviwe?
Zvatinoda kungorangaridza vamavhima ndeyekuti social dialogue inofanira kuitike. Kana kuri kuvarairidzi ngaiitike navatungamiriri vamateacher unions, nokuti avo vanoda kutaura navo havana kodzero, havana mandate yekuti vataure on behalf of varairidzi. Saka vamavhima ngavangoona kuti paita social dialogue inozopa kuti muve neindustrial harmony muzvikoro neproductivity, uyezve vataure navanhu chaivo chaivo vanotungamirira vashandi vehurumende, kwete kungotaura navanhu vasisina mandate kana kuti kodzero yokuti vataure maringe namasalaries anotambirwa namacivil servants.
Mutungamiri wesangano revarairidzi PTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Vemabhazi anofamba pakati peHarare neGaborone vanoti vachachinja maitiro ebhizimisi ravo zvichitevera kuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Vemabhazi ava vanoti vava kutakura zvinhu zvinobva kuBotswana zvichienda kuZimbabwe, izvo zviri kuvapa mari yakanaka zvikuru. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Mumwe wevashandi vekuSeedbus Service vaFarai Chinyama vanoti vakatanga kuita bhizinesi iri mushure mekuona kuti kwanga kusisina vanhu vazhinji vachiri kukwira mabhazi vachinotsvaga chikafu nemimwewo midziyo kuBotswana.
No, the thing is, chakati wa tikwansi yonge itakura vandu, chakuti paka weni lockdown andika. Lockdown ya kaita paka waskuda movement within the border, kuti inu wanu, anopa kunyika, inu wajina unengu inyika. So, isusu chaka chaga wati, vandu wanga rame, sezi kwa wana, wata rendiru kufamba, wazi kufamba kwa wano, wana rame za murudawu kuzimbabu.
Kunyange azo, waisi mbabata marino shika zuru, makumi mashanu, patripi mweche etapu mabaza, achiri kufamba zuane zuwa. Vachinyama vanoti havazi kuzokanda mapadza pasi nokuti chikuru kuchengetedza makastoma avo, izvo zviri kuitawo kuti vava necheuviri.
Ya mubhizinesi takamaintaina maclients edu mubhizinesi, but problem yatakaita nekuti takaluza maclients akawandisa because vamwe vacho havabelieve in sendingi, vanobelieva kuti aine nezvinhu zvake achinopa mhuri yake.
Vachinyama vanoti vanoita matripi mana kana mashanu pamwedzi, zvichienderana nekuti bhizinesi riri sei, uye vachiwana mari inosvika pakati pemakumi maviri nemakumi matatu ezviuru patripi imwe chete. Kana vasiya zvinhu kuZimbabwe, vachinyama vanoti bhazi ravo rinodzoka kuBotswana richikunguruka zvaro riine vanhu vasingasviki gumi, avo vanenge vakwanisa kubhadhara gwaro rinoratidza kuti havana COVID-19. Mumwe mutyairi wemabhazi ekwaZikali, vaNelson Musenzeri, vanoti urongwa hwekutakurwa kwezvinhu hwakabatsira zvikuru nekuti vakanga vatarisana nekurasikirwa nebasa. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe zviri kufadzwa neurongwa hwekutakurwa kwezvinhu munguva ino yekuvharwa kwenyika ndemuzvare Gloria Munyoro, avo vanoti vemabhazi ava vavaitira zvakanaka mukuvatakurira chikafu nezvimwe zvinhu zvekupa hama dzavo dziri kuZimbabwe. Muzvare Poshia Muzondo, muvambi wesangano reOZimbozi neBotswana, iro rine donzvo rekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi, vanoti urongwa uhu hwabatsira zvikuru zvezvarwa zveZimbabwe zvisina mvumo yekugara munyika iyi.
Vazhinji mapepa hatina, saka unofunga unoita pfungwa mberi dzekuti ndikabudirira kuenda ndinokwanisa here kuzonodzoka, sezvo mitemo yapabhodha nekuda kwecovid yakaoma. Imo Zimbabwe kwachona pakuchesta futi covid yachona kunoda mari yakawanda.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi wari mukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vaudza Studio 7 kuti denda iri riri kuparadza mabhizinesi akawanda pasi rose kuburikidza nemitemo yakatarwa inobata COVID-19. Asi vachitambara vanotiwo dambudziko iri riri kuitawo kuti vamwe vanhu vave nepfungwa itsva dzekuita mabhizinesi anoenderana nenguva ino.
Vanhu vari kukwanisa kunge vachiuya nema solutions anoita kuti ma business anga achiranwa ma online platform iyo ari kusimukira zvakanyanya ma business yayo zvakaita sana e-learning zvakaita sana e-business e-commerce zvasimukira nenyaya yekungoti nema restriction aipona vachakwanisa kuvachifamba vachinotenga zvino vanotenga pama e-commerce platforms tikandoma ma business atirikuona ari kuita zvirinani nguva ino ye COVID-19 nyaya ye digital economy
kubva muna kubvumbi kusvika kutanga kwazvita wegore rakapera Botswana yakanga yakavhara maboda ayo neZimbabwe senzira kudzivirira kupararira kweCOVID-19 asi kubva musi wa1 zvita gore rakapera Botswana yakavhurira veruzhinji maboda kunyange hazvo vazhinji vasiri kukwanisa kufamba nokuda kwematsamba anodiwa anoratidza kuti munhu ana COVID-19 ari kuvadhurira Ndakamirira Studio 7 muFrances Town Botswana ndini Shingirai Madondo
Tombotarisa zviri munhau Nepenyure ZBC ine nyaya yekuti hurumende iri kuti iri kushanda nemapoka akasiyana siyana kusanganisira mabhanga kuitira kutsigira makambani epasi nepakati kubva kumatambudziko anokonzerwa neCOVID-19. Sangano renhau reBulawayo 24 News rine nyaya inoti masangano maviri anoti reZimbabwe Human Rights NGO Forum nere Women and Law in Southern Africa ari kuti nyaya dziri kupomerwa mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika Pakembo Mohadi dzine chekuita nekusashandisa ofisi yavo nemazvo kuburikidza nekuita zvepabonde dziferefetwe zvakadzama tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Kwa kwakaitwa motokari dzesangano rinopa rubatsiro reWorld Food Program muDemocratic Republic of Congo neZuro kwakauraisa mumiriri weItaly munyika iyi vaLuca Atanasio. VaAtanasio vakafa pamwe nechimwe chizvarwa chekuItaly. Kurwiswa uku kwakaitika pedyo neGoma kumabvazuva kweDRC uye zvanga zvisati zvave pachena kuti ndiani ane chekuita nekurwiswa uku. Apo America yaicherechedza kusvika kwemazana mashanu ezviuru zvevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 neZuro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakafamba vachienda kudivi rechamhembe kwemuzinda weWhite House, uko kwaive kwakashongedzwa nemachira pamwe nemakenduru mazana mashanu aibvira. Parutivi rwemutungamiri wenyika paive nemudzimai wavo amai Jill Biden nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nemurume wavo vaDoug Emhoff vakamira murunyararo apo chikwata chemauto eMarine Corps chairidza rwiyo rwechitendero runonzi Amazing Grace. Yare nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iko muri Zimbabwe makadi kwese kwese kwamuri aiwa sikwatiro tingunogoma kuupenyu buti ya tinokuzama kutsvakurudza kuti zvingava zvinobva papi zvokuti vanhu vana veZimbabwe tinyaya kuzotambura zvakapfurikidza mwera kudai asi kungocherechedza kuti ino maZimbabweans tave neproblem yekuti politics dzedu hadzipiri politics dzofanira kuva netime politics iwo mapoliticians edu chaiwo chaiwo anotori nematambudziko ekuti kumuka nokuswera munhu achingori mupolitics ende politics dzacho dzisingaperi apa dziafecta ruzhinji rweZimbabwe dzisingagona kuzobatsira vana venyika hapana chavanenge vachigadzira asi kuti chete kungotungana kubayana bayana kushorana kushorana zvinokonzera kuti mangwana isusu vanhu tine chiti tasimudzira vanhu maoko kana kuti tavhotera vanhu tosara tisina kana chatine chiti mangwana takabata ichi nyika iri kuitonda kumawere hakuna munhu anorarama upenyu kaviri asi kuti tikutowestirwa time mazuva edu ari kufamba indinongofungidzira kuti zvinhu ngazvine time yazvo munhu anenge angoona kuti uapa ndachivapa umbondo potivopo umwe mukana
makadini vashamarari vestudio 7 zita rangu ndinoitwa Mwesha wacho ndiri paSouth Africa ndiri kuda kungoti nenhamo dzachibaba mukoma soja lavo vazorora zvavo mukoma soja lavo handina zvangu mashoko akawana ndoda kungoti famba zvakanaka mukomasoja la.
Yeboi more on Studio 7. Eh, inyango nonzi dashi mazanda kwa Pretoria. Na menoti tunozita like tino approve kuti nyaya dzidze zvechokwadi. Katoga ne Studio 7. Na meno kuti mamaka vengere soja love. Ha. Kana kutaura nezvake kana kita sei ya mune mamaka muvinga wewe. Vanhu vese vari kungomenda vaita sei. Vamwe havasi kutobvuma kuti afa, but ine Studio 7 ndima totembawo nawo kuti mukana mazotaura imini vanhu vanototi zvazobuda paStudio 7 ndopokuti chokwadi shuwa shuwa. Haa, maratidza zvinga magambusinei zvasoja love shuwa. Isu waita mufanzi wedu chai chai ende makambotaura naye paStudio 7 ndoti munandigwadza kuti ah, muna vambotaura naye kubva matrigawo kana kuisa nezvenhau dzekufa kwake shuwa. Kuvamwe vanozozidzei vanoda kuti vanzwe zvidzidzo pamusoro peupenyu hwavo keo soja love nemabatira aita. Ndatenda hangu ndemufesi wenyu paSouth Africa customer Studio 7 chai chai mutereri mukuru.
Mamugasei mamugasei makadii makadii paStudio 7 vashamarari vose vana mukoma jonga nevateereri venyika yose pasiposi. Avo vari kutaura kuti Zimbabwe vanhu vezimbabwe vano matongerwo vanosarudza matongero matongerwo avanoda kuitwa muzimbabwe. Zimbabwe haina rusaruro jekerero kuti munhu anotaura zvaanoda, imbunyikidzo chete ukangotaura chakati wakutosungwa. Saka Zimbabwe yagara ine udzvanyiriri kuvanhu. Hapana kuti munhu anotongwa nemhosva yake, dzimwe nguva mhosva yacho ndeyekunyepa. Munhu anofanira kusununguka wekutaura zvaanoda, asi ukangotaura zvaunoda wotosungwa. Saka haisi nyika ine udzvanyiriri hwakadaro. Anosarudza vanhu, vanhu vacho vakavasarudza vanodzvanyirirwa zvinosasarudza. Saka haisi nyika iyo. Nyika yeZimbabwe yakatooma, ine udzvanyiri husingaiti. Vakuru vacho vakaoma, vanongorira chingoma chiti kwangu kwangu kwevamwe havadi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai 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 vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yenhomba yeSinopharm inodzivirira kupararira kweCOVID-19 munyika. Zvekare tichange tichirangarira upenyu hwamushakabvu Soldier Love, muimbi weZim Dancehall akashaya vhiki rapera aine makore 31, 31. Muri eZimbabwe munokwanisa kutitumira mashoko enyu nezvekushaya kwaSoldier Love kana muchitaura nezvenyaya yenhomba yeCOVID-19. Musakanganwe, pindai muchirongwa nenguva dza8 manheru ano.
Dare repamusoro-soro reSupreme Court remuAmerica nezuro rakatonga kuti vaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vape magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero kune mumwe muchuchisi ari muNew York sedanho rekuferefetwa kwavari kuitwa. Sangano renhau reReuters rinoti vatongi vedare repamusoro-soro iri vakaramba kutambira chikumbiro chavaTrump chekuti vasendeke parutivi mutongo wakapiwa nedare repasi musi wa7 gumi guru gore rapera waiti kambani inoona nezvemafambisirwo emari dzavo yeMazars USA iburitse umbowo waidiwa kumatare. Dare reSupreme Court rine vatongi vapfumbamwe kusanganisira vatatu vakadongwa navaTrump pavaive muhofisi, rakambopawo zvakare mutongo waro kamwe chete panyaya iyi muna chikunguru richiramba divi ravaTrump rekuti vakanga vasingakodzeri kuferefetwa nematare sezvo vaive pachigaro. VaTrump vanonzi vakashoropodza mutongo weSupreme Court uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica Tabata munyora anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubatore MDCT mudunhu reAmerica vaAndrew Chaponda, avo vanoti nyaya yavaTrump inyaya yanga ichizivikanwa nevanhu vose kuti inguva chete kuti inzi nematare idzimhosva ngaiongororwe sezvo vasisiri pachigaro.
Nyaya yavaTrump iyi inyaya yatanga tichiziva tese kuti inguva chete before matare idzimhosva ati ngaiongororwe, nokuti vaTrump kubvira pavakapinda vachitanga ivo kuti vabuda kuzosarudzwa kutapunemeri wenyika yeAmerica 2015 vashoma vaitarisira kuti vaTrump vachakwanisa kuita president wenyika inoi. Even maRepublicans vepati yavo vasingadi kuvabata, vakanga vari munhu ainzi abatwe kuti ane zvakawanda zvainazvo, nokwanisa kukanganisa mapolitical careers evanhu vakawanda. Saka vaTrump vazopinda pakaita nyaya dzakasiyana-siyana dzaida kutongwa, but ivo semunhu anga president wenyika vakakwanisa kushandisa chigaro chavo kuti matare edzimhosva asabatibate nyaya iyi kusvika pari zvino vabva. Ndosaka nyaya iyi yatanga zvakare.
Munoona ichisiya papi vaTrump, tichiona kuti munhu anga achirwisa kwazvo kuti nyaya dzake dzeupfumi hwake dzisaburiswa pachena.
VaTrump ndiri muzvina bhizinesi ane mukurumbira pasi pese. Asati apinda munyaya dzepolitics vanhu vaingofungidzira kuti muzvina bhizinesi uyu anenge asiri akati swata-swata, anenge akafanana nevanhu vekupisha kwedu kuno kuti vanenge vanoita zvinhu zvekukorapti-korapti. Saka nyaya idzi dzakazobuda tinoziva angari gweta rake anonzi Michael Cohen. Gweta ravaTrump iri Michael Cohen akatoenda kumatare edzimhosva kunotongwa pamusoro pevhara muromo yaanoti iye akabhadharira vaTrump pamusikana wanga vainaye vachida kuti aite inonzi vhara muromo nguva yemaelections. Musikana uyu ainzi Stormy Daniels. Pakaita nyaya yevhara muromo yaifanira kunge yakadiscloswa kunzi vaTrump vabhadhara munhu mari kuti asataure kuti vaTrump naiye semunhu ari mudzimai. Zvaidzovanyatsisa. Saka uyu Michael Cohen navaTrump vagara pasi. According to Michael Cohen, akati Cohen uchibhadhara mari vhara muromo kuti musikana uyu asataure pamusoro pekudana kwavaita in the run up kumaelection. Saka patasvika majinhasa tinoziva Trump haisiri president. Supreme Court yakatambizwa nyaya iyi nemadare epasi kuti vaiongorore kuti magwaro avaTrump ematax returns avo avanoita haana here humbo hwekuti vaTrump vasungirirwe panyaya iyi. Ndopatasvika nawo nekuti Supreme Court yati vaTrump imimi munongoriwo munje sevamwe vanhu. Saka hapana chiri secret pamatax return yenyu, ngaongororwe nemadare edzimhosva kusanganisirawo vatingati vaya majuri. But nyaya yavaTrump yezvino pairi maji hatisi kungomuka mangwana takuona matekete navo ari mapepa nawo kana pasocial media, kwete. Vatidare nemajuri vachaita zvinhu izvi muchivande.
Tanzwawo vaTrump vachishoropodza zvakanyanya mutongo uyu, zvine zvazvinoshandura here?
Hazvina zvazvinoshandura, nokuti vaTrump vakagara makore mana avanga vari mukuru wenyika vakadzikisira utongi hwejekerere munyika ino yeAmerica kuda kufanana neZimbabwe. Yekuti Supreme Court hauzive kuti vachataura nyaya senyaya here kana kuti vachapinza matongero enyika mukati menyaya dziri pasi pedare. Saka vaTrump ezvinezvi havaisina masimba avakanga vainawo pavaishanda nababiru bar uyo akapinda akaita zvakanyadzisa nyika ino yese. Saka vaTrump ezvinezvi havaisina simba ravainaro. Vangovangowo zvavo munhu nje anozvifambira kusiya besi kumabodyguard avakapiwa kuti chiendai nawo kumba. Pamberi pemadare edzimhosva vangofana nawo nemunhu wese. Saka inguva chete before taona kuti nyaya dzavo dzakamira sei.
Tingaonawo here iwo mutongo weSupreme Court uchivhurawo dzimwe nyaya dzingadai dzichibata vaTrump?
Kune nyaya dzekuna naNew York, dzekuna naWashington State. Inyaya dzekuti even pavanga vari president ivo havaigona kuzviregerera. Saka mastate akangangu akangomira chete kuti pavanongobva pachigaro chapuresident vanobva vavadaidza kuti uyai muanse kunyaya dzenyu dzamunadzo dzeuori. Saka nyaya idzo dzakavamirira.
Avanga vari munyora anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDCT mudunhu reAmerica vaAndrew Chaponda vari parunhare kuKalamazoo mudunhu reMichigan muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti hurumende haisati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe. Dare Supreme Court remuAmerica rinoti vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanofanirwa kuburitsa magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivei nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti muswera zvakanaka vateereri.